vanachiri mbarogura ambavachi ramwa mabasa taita misangano miri neinonzi health services board mobaipata it negotiation panel. Health services board vataura kuti mutungamiriri wenyika vakataura nevabati vemari ministry of finance. Ministry of finance ikabvuma kuvapa imwe mari yekuti inofanira kupuwa ana chiremba nana mukoti nevanhu vanoshandira zveutano. Asi mumamitingi aya vekuhealth services board varamba kuchipa bepa racho rakanyorwa neministry of finance. Varamba kudaro, vakaramba futi vachiita nyaya dzavo dzekunyeba pamahours anoshandwa naana chiremba. Saka mameetings aya tikutiona kuti haakubatsira nekuti vanhu vachona vari kutumwa nehealth services board vari kusikotaura zvisiri izvo vachirambirira vakabatsirira. Uyezve panyaya yemishonga iyi havana chavati vataura. Saka tikutoziva kuti mari vakaipuwa asi vari kuramba vachiita izvozvo zvaanga vachingoita kubva patakatanga nyaya iyi kuramba.
Saka muri kuziva here kuti mari yacho yamuri kunzi mapiwa ndeyei chaizvo?
Iri kunzi ndo iri kufanira kuwedzera ma-on-call allowance iwayo ana chiremba vari kushanda usiku nemasikati vachiona ure.
Ko, kana muchiti havasi kunyatsotaura nguva chaidzo dzamuri kushanda munganyatsojekesa here ipapo?
Chiremba vanokwanisa kushanda payatinoti ko vanokwanisa kushanda 24 to 36 hours. Asi vanga vati ivo havana mari yachona yari kubhadhara mahours iwavo, tikati aiwa tinoramba tichishanda tongoshandisawo 16 hours kuti ndo mahours atiri kuita tiri pabasa. Asi ivo vari kuramba vachingoti munoita 15 hours apa uchiita makozi iwavo ari 10 pamwedzi.
Ko, pane vamambo kwanisa kutaura navo here kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika kana iro gurukota rezveutano Dr. Parirenyatwa?
Tikuedza asi havasi kubatika.